A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this January the 9th, 2020. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know, pano pachina chemadzimai musakanga nokuti china chega chega ngatisangane.
Olesine lobo mama iko lapho esihlangana khona. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
Yes, PJ, today is a good day. We have the Africa parties. You can see everybody, we're all dressed up. We have the Africa party where we're celebrating a new year here at Voice of America. But if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And the Ministry of Primary and Secondary Education today issued a statement informing parents that there will be no tuition fees increase in public schools. The Acting Minister of Primary and Secondary Education, Professor Dr. A. Murwira, warned school authorities to conform to the government ruling.
And the statement read in part, quote, the Provincial Education Director, District Schools Inspectors and Heads of Public Schools stand guided by the circular to the same effect which has been dispatched to them. Anyone found transgressing this directive will face disciplinary action. Government has also learned that some private schools are charging directly or indirectly in forex. The statement says responsible authorities of such schools are warned that they risk deregistration of such schools. This is how the statement read.
Meanwhile, Zinas is calling on the government to also come up with a ruling for a stable fee structure for higher education institutions. Zinasu is the students' body representing those students who are in colleges like the University of Zimbabwe, University of Bindura, NASS University, and so on. So they are also saying they also want a stable fee structure for higher education in all these institutions.
We'll be opening up our mics to hear from you, the parents, and also if we have school children that are also listening, please come in and tell us what you're experiencing as your parents prepare to send you back to school. And parents, what your experience is as you prepare to send children back to school. We see the government is stepping in, especially from the primary education sector, saying there will be no tuition fee increase, but we stand to see what will happen next week when schools open. PJ.
And there's also a threat, Marv, of the teachers saying they're incapacitated and they might not be going back to school when schools open next week. So those are so many of the problems or challenges that are facing parents right now as they look forward to opening schools next week. Siyalambulela kuhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esixoxa ngendaba ngezangikhathaze ngokuphumelela kwempilo yabasifazane eZimbabwe jikelele abe Zimbabwe, bangaba se Zimbabwe, phakathi kwelizwe, bangaba Zimbabwe, abase South Africa, ku diaspora e South Africa, kubo Botswana, Australia, New Zealand, United Kingdom, khona lapha eMelika, asixoxeni ngehlupho ezibhekane lazo. Siyakwazi ukuthi nana abazali bagcwele ndawana yonke, kungaba semazweni, kungaba ngaphakathi kwelizwe. Ngakho ke sifuna ke ukuthi sixoxe sicubungule uhlupho lolu olokuqonga kwembadalo yama school fees. Uhulumende ngakwelinye icele esithi hachibo ezikolweni zonke ezama public schools ezikahulumende akusoze ukhwezwe imbadalo le eyama school fees. Njalo ke asoze avumele uhulumende ukuthi abaphathi sikolo bakhweze lezi mbadalo. Nxa kungaba lezikolo ezinjalo kumele libikele abomthetho ukuthi isikolo sethu bathi bayakhweza ischool fees. Kodwa ke abahulumende njalo bathi basoze bathathe nyathelo ekukhwezweni kwama school fees, ikakhulu lapho ema boarding schools kanye lama lezikolo leziyana eziphansi kwezinkonzo kumbe njalo lawa ababathi ngama private schools, bathi ke lapho abalamandla ukuthi bengenzani. Nxa kuukuthi umzali okhethe uhambisa umntana wakho ku private school, awumele lawe uzibonele indleko yangkhona. Ikho ke namhlanje silinxusa lonke abazali labantwana besikolo lezifundi ezisemakolitshini aphezulu emfundo yaphezulu, kungaba se-University of Zimbabwe, eNasty, eBindura University, eMidland State University, eAfrika, kuthiwa yini, Africa University eseMtare leyana. Wonke lingaba lidibana lenhlupho ezehlukeneyo. Ikho ke sithanda ukuthi sixoxe izikolo zingakavulwa ngeviki elizayo. Asixoxeni inombolo zocingo ngezithi 001-202-602-619-2077. Inombolo njalo 001-202-619-2077. Sizweni abanye ke abazali aba esikhulume labo, exoxe labo bekhuluma ngenhlupho ababhekane lazo izeno lezi ezokukhwezwa kwembadalo yama school fees.
Mina ngilo mntanami obhale u-grade 7. Ekubhaleni kwakho u-grade 7 wenze kahle kakhulu sibili, ukuthi nami bengifisa ukuthi ngimhambise ezikolweni lezane ezingane eziphezulu. Kodwa ngikhangela ukuthi indawo lapho engithole khona eMaranas, ifees yangikhona isuke yabaningi kakhulu, ukuthi nxa beya kuthi 2000 ngapha kulama-uniform, kulamabhuku, yonke into efunekalayo, imali yonke engaka sizayithatha ngaphi? Ngoba sabe singayenelisi ukuthi siyithole, asiyiholi, asilayo. Ikanti ngayo uhulumende uyangenela akhangele ukuthi ziyakhwela sibili izinto, kodwa kukhwele kube lo mkhawulo, ngoba kubuhlungu abantu abethu kuyazongani siyabakhalala singasafuni ukuba sesikolo, kodwa kungayisikho, kunomumo okhona elizweni.
Thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokhu, sidane kakhulu ngoba amafizi lawa akhwele kakhulu. Mina umntanami use-Dominican Convent, uhamba ku-grade 4 next year, bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi, and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year. Asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana. Wesukezwa kufuneka la ma-top-ups angapheliyo, imali yakhona iningi kakhulu, asiyikholi.
Labo-ke ngabanye babazali akade bekhalaza ngokuthi abasoze bayenelise imbadalo esikhweziwe, kodwa-ke uhulumende uthi yena akusoze kukhwezwe imbadalo yezikolo yama-school fees ezikolweni zakhe ezikahulumende ama-public schools, kodwa-ke kuzakhwezwa engxenye kulabo-ke ama-private schools abaphansi kwama-mission schools, abaphansi kwezinkonzo lamanye ama-private schools. Sizokuzwa abanye bazali bekhuluma njalo, kodwa-ke wothi okwamanje nginike ithuba omunye wami uMavelazi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro. Nasi pano pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa isu nyaya yekukwira kuri kuita iko. Aya tingati ma school fees ari kubhadharwa kuzvikoro zvakasiyana siyana. Asi taona nasi hurumende ichitaura iyo ichiti iyo ma school fees achanga ari kubhadharwa kuma primary school haasi kuzokwidzwa. Ndokutaura kwavanga vari kuita vawanikwa ivo vachinyora zvinyorwa zvaparurwa nasi vachitaura ivo kuti zvikoro zvichawanikwa izvo zvichikwidza mitengo kana kuti mibhadharo yema school fees pama primary school hurumende vachawanikwa ivo vachizowana vachitongwa kuti zvavari kuita izvo hazvisi pamutemo. Vataura zvakare kuti zvikoro zvichawanikwa zvichikumbira mari yekunze semubhadharo ma US dollar nezvimwe zvakadaro. Vachawanikwa zvakare vachizowanikwa vachitongeswa kuti vari kuzviitirei izvi. Vataura iyo hurumende kuti vachange vari kutuma nhumwa dzavo dzichienda kuzvikoro zvakasiyana siyana kuti vaone kuti kwakamira sei panyaya iyoyi yemibhadharo yema school fees. Asi tisati taenderera kure, pane zvakare vezi nasu gungano rinomirira zvikoro zvepamusoro-soro vari kuchema-chemawo zvakare vachiti ivo vari kuda kuti vanzwe kubva kune hurumende kuti iri kuti chii panyaya yemubhadharo yezvikoro izvozvo zvepamusoro-soro. Asi hurumende haisati yauya ichitaura kuti iri kuti chii, nekuti vari kuti ivo pavanoenda kuzvikoro uku vari kusvikowana maschool fees avo achiwanikwa achiwedzerwa zvakapetwa pasina wekuti vabvunze kuti zvingagadziriswe sei. Asi tisati taenderera mberi zvedu nehurukuro iyoyo, toda kumbotarisa zviri kuitika isu munyaya yaamai Mary Mubai waChiwenga pari zvino. Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubai kupinda mumba yavo kuBolingbroke sezvakataurwa nedare apo vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mudzimai wavaChiwenga ari kupomerwa mhosva yekuda kuvaponda uye kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, asi iye ari kuramba nyaya iyi. Saka Studio 7 yakwanisa iyo kunge ichitaura nababa vaamai Mary Mubaiwa, mudzimai waGeneral Constantino Chiwenga vari kutungamira pari zvino munyika. VaKen Mubaiwa, baba vamuzvare Mubaiwa, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti havana kubvumidzwa kudzokera kumba, asi vati vachazenge vari kutaura neStudio 7 zvizere mangwana. Asi rimwe gweta ravo vataona nyamakura. Vanoti vari kuronga kukwidza vaChiwenga kumatare kana vakaramba vakatsika madziro. Vamwe vemhuri vanonzi vari kuti ngapamboitwa nhaurirano kuti nyaya iyi iwanikwe iyo ichitaurwa mumhuri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaChiwenga sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 ataura nerimwe gweta rinomirira kodzero dzevanhu munyika vadewa Mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuChamembe cheAfrica. Regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii vadewa Mavhinga. Let's listen to what Adewa Mavhinga was saying in the case of amai Mary Mubai waChiwenga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubaiwa kuti vaende kumba kwavo kuBolingbroke, ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa, asi zvakangodaro tichikurudzira kuveukama ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana jena garai pasi. Kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubaiwa pachivanhu votaurana semhuri kuti paremekedzwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu mhuri nemhuri mhuri yekwambaiwa vana atezvara nemhuri yekwachiwenga vana jena vakuwasha kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Toda kutora nguva ino kuti tikumbire ruregerero kubva kunewzimbabwe.com. Tawanikwa tichishandisa mufananidzo wavo tisina mvumo. Aiwa izvi zvaitikawo tisina kunyatsoona kuti zvazviri kufamba sei. Asi regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Hatina top fan yedu Thursday ndima ari kuti maswera seiko. Calvin Ziva naye ari kuti please call me, I want to say something. Christine Dean Botha Erasmus ari kuti phone me. Fraser Chicks Nathan ari kuti manero akanaka pano pachina. Loud and clear. Pakura itinzwe vana sisi ende makachena. PJ anza hapa na patakachena nasi. Kolisani Monsaka anza please call me. Itai Ephraim Mutandi anza loud and clear. I'm watching you from North Pretoria. Fadza ita Fadzwa James anza I'm watching you in Durban. Murise jenyu tete marvelous nevamwe vacho. Andiva zile saravo. Aiwa mdisista PJ. Taurai Mukande. Arukuti makadi iwa shamarari ve Studio 7. Tiruku kunzwa itiri kuno ku Port Elizabeth ku Eastern Cape. Amino kana mwini neva ripavyo ende bele timbo vachingamiza. Taka mirira vanyarikani vedu.
Slotabisani ngove uti lichona njani emsakazweni haisi achona sibili. Utabisani uhle wafaka lenombolo zakhe zocingo ufuna ke ukuze simthinte ngocingo angene la uhlelo yena ke uthi ngubani vele yena leyo obesememezele ukuthi isikolo fisi siyakhuphuka ngubani yena lo awukhanya ekhathukuthele sibili abongani jamela uthi yena ukuthi umuntu wonke eZimbabwe ngisenga selisela ngaze sikwele ischool fees bayisaphi imali yangkhona ngoba iya ezikhwameni zabo. Umidon Dube uthena nali njani sihlobo athi siphilile sibili sihlobo sami mnyakomutsha. Sikhumbuzo moyo uthena watching from Johannesburg.
Rekati tore mutereri wedu wokutanga. Hello caller.
Halo magadini.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zve muri kupi? Nare dzenyu manjanzwa hadzisi kutombonzwika zvachose.
Halo.
Ehe, famba itinzwi. Taura itinzwi.
Ya ndaiti panyaya dzezvikora asho ndakaomera zvisingaiti noti ndaiva kumusha pana December. Zvinhu zvakaoma noti kwakaita sekwedu chikombezi uko kuchiredzi South zvinhu zvakatiomera zvisingaiti.
Kuchiredzi South ndokwamunobva?
Ya kuchikombezi kuchiredzi South kupedi nokusouth Africa.
Kuri kudaidzirwa maschool fees akamira sei uyezve vanhu vari kuti chii muarea iyoyo?
Makuti zaacho hasati anyatsonzwisisa kuti anenge atambira sei but zvinhu zvacho vamwe vanenge vachiti makuti zaacho anenge ari kuma500 vamwe vanenge vachiti kuma1000 so zvinhu zvacho nozosiyana nekuti unoiwaneti mari yacho nekuti pakaita sekwedu mabasa vanhu havapana vanoshanda hapana kana chiti achiti atinobatsirwa nacho nehurumende so panenge pakaoma zvisingaiti.
Saka imi muri kubatsira sei vari kumusha panyaya iyoyo yemaskofisi?
Tiri kungoshanda tandawo apa musouth Africa machiwawo mapenisi acho zvinenge zvichiramba sakungodarodaro mukorokozo kana vanawo kasendi unikako batanidzawo ende oendesa kumusha apa vanodzingwa vana apa zvinodinei pakao pakaipa.
Aiwa pakanaka pakadaro. Dai maiwana nguva yekutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndaiwana nguva yekutaura nehurumende ndaizoti dai hurumende yataurirana vakanisa namunangagwa pamwe paizi vane zvinobuda nokuti vamunangagwa vakataridza kuti vari kutokonewa zvenyika yacho so dai pamwe akabatana nokuti tinotonyatsoziva tese kuti kana akabatana vanhu vane simba nenyika yezimbabwe vanhu vakatanga kuidza mapuraizi vanhu vekuHarare.
Aiwa mashoko makuku tuhanzvadzi.
Ai wapakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Maita ba pronde phone ram garanti ndifonera.
Okay, thank you so much. PJ, I think you were reading on some of your followers what they are saying.
Yeah, utena usikhumbuzo moyo utena na watching from Lokuzen from Johannesburg. Kutike unokuthula adonsi. Utena, the problem with your government is that they issue statements without doing anything. It is important for the government to understand the root cause of these fees increments.
Mhm. Panapa pane nyaya taurwa panapa hanzi na Masi Musariri. Hurumende inotaura zvetuition yema $20 vachisiya mamwe malevi ema 3000 sure. Murikunzwa kuti malevi mamwe ndiwo ari kutuition is not really the problem but nyaya yemalevi anozonzi levi yechakati levi yechakati vari kuti mamwe malevi anotosvika kuma 3000. Alois Majingi adapter ari kuti fonai papa happy new year. Tete Marvelous na Tete PJ. Test the demands upenyu wao machokwa adi. Adi na Masimu Sariri. Mutemo wenyika ye Zimbabwe. Waka rerekera divi rimwe che tese pinjisi. Varukuta oranyaya ya vachivenga. Utivachivenga varukura tiza Zimbarawo. Kuvapa nguva ya August 1. Ndopa taka ona kuti pa November 27. Anzi taka pembe ranganga. Ineino bata mai, doktora kurukuita sitavari panata. Lameke mufushwa. Arikuti, I'm watching you from Zaka zvinhu. Zvati remera. Mvura ya ramba kunaya vana tete kuno. Saka variku chema kutanzi mvura hakuna. Zvinhu zvakaoma. Stembile Ngwenya, arikuti, I'm watching you from Bellevue in Cape Town. Difa waja pi bango. Arikuti, situation ye fees yakaoma. Saka ndo zvatiri kuona ipo pano kana muri kuda kupinda muchirongwa wanikai muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai vazhinji tinozoti titamboisa post mukanyora saka mukaonawo namba dzinenge dziri kukufonerai ibva yemadaira kuri kuitira kuti mupinde muchirongwa handisi kuzoti tina kola here ari panhare pari zvino handisi kuziva fadzita fadzwa James and I'm watching you from Durban. Murisei zvenyu tete Marvelous. Aiwa kuno kutiri wadi zvedu. Tirikuedza kuti tikufonerei pa namba dza muri kutipa. Asi zvakakosha kuti mutipe manamba makaisa zvakare makode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona. PJ.
Yeah, sizwe ke abanye abakhulume labo bekhuluma ngendaba yama school fees yona leyi abangabazali.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Abalisi abasaholi lutho. Imali esiyithola ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. Soku kuzaba nzima kakhulu ukuthi isikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Usobala ukuthi siyehluleka njengamatitsha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisemba iphelile. Babe lekhisimusi le New Year embi okumangalisa ngoba vele bekungela mali i-1000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagadi babuyele esikolo. Lalaba basemadolobheni kabalayo imali ukubhadala i-fees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Hayi mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona St. Patrick's i-school fees eli 888 per term. Sikwele from 160 so kufuze sichama top up ama 728 point. Imali yangkhona iyavela nga. Ngoba le mali leyo phela asiyiholi. So kubuya la ma stationery okufuze besithenge. That day ngangichaya iquotation I think iquotation yangkhona yafika kubo 400 point. Istationery kuphela. Kuzokuya ama school uniform futhi kuyabe befuna khona lapho. Hayi mina njengomzali hayi. Ukuba retsiwe angikabi ready ukuthi abantwana beyele esikolo.
Hayi inhlupho ziningi sibili kuthi labazali bayakhalaza ngakwelinye icele ukuthi indleko yangkhona yokuthenga ivi namabhuku ama school fees angkhona kube labazali njalo abangababalisi labo ke abakhalazayo ngokuthi iholo labo lincane kakhulu ukuthi vele kabasoze benelise khona ukubuyela emsebenzini ikakhulu labo abagada amabhasi besiya ezikoleni ezisemaphandleni zonke lezi zinhlupho esidibana lazo ithuba lelalo lelakho ke ukuthi lingene lani kuhlelo likhulume ngezanhlupho zenu elikhangelane lazo lapho ke sikhangele ukuba izikolo ziyovulwa ngeviki elizayo there marvelous some of the parents that were talking they are also teachers.
Mm-hmm.
And they are saying their salaries is very little and they cannot manage to pay even for their own children's school fees and all their expenses to go back to school. Even those that are teaching in the rural areas, mm-hmm. they are facing much bigger challenges.
Very sad indeed. We have a caller. Hello, caller.
Yeah, no, Linjani.
PJ.
Yeah, nyaphila Linjani.
Ya mina ngiAnfeki Dube ngilapha eKafusi.
Yeah.
Mina nami ngomunye osebethimele naleyo ababalisi.
Yeah.
Sihlangana nobunzima ukuthi khona imali esiyiholayo ayisebenzi lutho.
Mm.
Njalo I'm also in a teacher in training.
Yeah.
Sinjalo sisemakholeji. So ngomunye wabantu abakhubezileyo halo
ye ngiyakule silaleli
ngomunye wabantu abakhubezileyo so sihlalo yinhlupho zokuthi ama-school fees ayakhwela asikwanisi ukuzisebenzela ukuthi sibhadele ama-school fees njalo urhulumente akunancedo asinikeza lona ekufundeni kwethu so thina besithi besicela ukuzwa kwabanye khonapho ukuthi bathini ngohlupho olunjalo.
Ye lina njengabantu abaphila laba lokukhubazeka alilaso yini esinye isikhwama esibekwe eceleni nguhulumende sokuthi liphathiswe alilaso yini isikhwama kumbe enye olunye uncedo eliluphiwayo nguhulumende
hayi oluncedo asiyabidalelaphilande okela ngokuthi sizibhathalele so kuba nzima njengabantu abagobekileyo ukuthi sizibhathele ama-school fees aqonga imihla nemihla kumbe i-stationary sokusebenzisa ama-transport cost whatever else kuyasikhathaza kakhulu
ye hayi silethemba lokuba abakahulumende balalele lezinye inhlanganiso ezizimeleyo engxenye lazo zingaphathisa lilakho ke ukuthi lilobele ezinhlanganisweni ezinjalo ukuze lincedakale.
Kodwa yena njengokhulumende akula yini abanye abalonyedo just ukuthi ngeze ukuthi bona bathini ngakhonokho.
Ye hayi ngilethemba balalele okokuthi bazaphendula labo inxenye ngokuya kohlelo kumbe njalo kwezinye izihlelo. Hayi siyabonga kakhulu mnewethu.
Na siyabonga lathi mina ngikhuluma seKafusi la.
USeKafusi. Uthe igama ngubani?
UAlfred Dube.
Alfred Dube. Hayi sibongile kakhulu Dube. Uqhubekele phambili ngokusebenza nzima uye esikolo. Akathi sivele singathini.
Hayi sikazana.
Iya kulungile ba.
Hello Kola. Hello Kola. Ehe tukusora nanu yeshe mburi kupi?
Mwakutara na lami kikaria ndiriku habaroni
kukosa. Makadi mkoma, kwa kamira sayi koko?
Kuno kuri nani?
Tipe wapu mwati.
Mwishika wapu wapu mwisha gure, mwishuru maneru, tantiri koku mwisha wapu.
Oo, makawana kwa kamira sayi?
Kumwisha gure kuru wadza, mzadzi. Mamira leta zinu. Nyanya ndirinya ema school fees. Wakala kutarisa, mamira zikaita, chukura mushanda anora 1000 RTGS aine mwana ari ku university achida kuzabhadhare 1.5 kana yakwidzwa for the meantime right now it's 800 RTGS iye achora 1000 akaita vana vaviri it means hakwanise kuendesa mwana wekuchikoro asina kana switch yatenga papei yake
Saka ndizoti government iri kuzviona zvakanaka here. Because at least they write as a salary yemunhu wokwidza zvinhu vachitarisa nesalary yemunhu. But kana vachikokwidza zvinhu vasingatarisi salary yemushandi kuti teacher achakwanisa kuendesa mwana wake kuchikoro here. Handioni zvichiita sense.
Saka
ndizoti government
taura henyu.
And it's not the government. I mean, I'm not my economist. I'm not Zira. I'm not like that. Jemari, Jopumi. But when I speak to Zira, my knowledge, my products, countries, I'm not going to learn. But I'm going to speak to my salary. I'm going to talk about where are we going as a nation? Because we're looking at government. They are there because of the people. They should take care of the people. Now, when I was going to salary, I was going to quit the interest, I was going to tell you something. So, it has salary van, I was going to quit the salary van. We are going nowhere as a nation.
Saka dai mai wanamukana wokutaura nehurumende maiti chii nyanya panya iyoyi yekukwizwa kwemaschool fees nezvimwe pane zvamakaona.
Nyaya iri papa inyaya yepolitics. Ngavagadzirise nyaya yepolitics first. Zvimwe zvese zvinozoteera kumashure izvi. Takazoona pakaitwa national government of unity. Zvinhu zvakanaka within a few days. But right now kana vakangooma musoro vachitizvo tinongoenda tinopusha takadaro. Vanhu vari kuuraya are the people on the ground. Vanhu vari munyika ndivari kuvara. Of course, vanhu vashomananaka vanogona kubenefit from that because vanobhena mari vachiita magame avo. But that those people who cannot bend the money, what are they going to do? Vanodye vanosurvive sei? Hazvina zvazvinoreva. Because vanhu vari kukonzeresa zvese izvi, vanhu vari kubenefit from corruption in government. As long as vasina kugadzisa corruption, vasina kugadzisa nyaya yepolitics, hazvisi zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuku, tusake muri kubatsira sei kumusha uku?
Tinongotumira mari idzodzo dzatinotumira. Tanga tiriko takaenda nemari nechikafu, hazvina zvazvinobatsira because zvinhu izvozvo unongoti uchingobva zvichipera, you are back to the same ground. Hapana zvazvinobatsira.
Aiwa.
Nyaya iripo ndeyekuti especially kana isine vana vari kuchikoro. Right now, kuti ubhadhare mwana, of course it's an advantage kwatiri isu tiri kwenyika. Because ukatumira mari vanongobhena kubhadhara 1500.
Vana venyu vari kuchikoro.
Ari kuhora 450.
Vana venyu vari kudzidza kupi uye zvirangari?
Ndine mwana musikana anonzi Rutendo, kavi ari pakati pachinhu technical, pachiunivesity of technical.
Saka muri kubhadhariswa mari dzakamira sei?
So far tanachibhadhara ma800. RTGS. But I heard there's a rumor that I'm going to see, I'm going to end up with 1,500. Which is what I'm concerned about. Of course, we can afford to pay that 1,500. Because I can send 1,000 puller, we pay now about 1,500. As you watch. But what about Munarmunika? I've got 400 RTGS. Can you afford to pay 1,500? That's my question.
I what? No, 10 days, and that's moving is what I can make.
That tender, that's more than what I can happen.
Bye-bye. PJ, I understand we have another caller. Let's just hear. Hello, caller.
Hey, hello.
Hey. Makadien.
Atuto Makadien. Utsara nam kuma mori sar pa South Africa u Port Elizabeth.
Kwakadi u Port Elizabeth uku.
Ah, kwakanaka DJ. Kusikira iko.
E taura itins.
Ndi ndinotaura pakuti nhaya kuti zvikoro zvakuvhurwa izvi ndikuda kwenhamo iri mukati menyika yedu yezimbabwe inini chandinoona hangu ndechekuda hurumende yedu taura chokwadi teteka hurumende yedu yazvitanza nekuti matambudziko acho zvakangofanira takabva kumatambudziko but tikaenda futi mumatambudziko isu tiri kunoku hazvitauri kuti kushada kuti tigare munyika yedu asi tiri kutaura kutoti zvinhu hazvinatomira zvakanaka vabereki kumusha uku vari kutofa nenjara vadunzwa nemvura aiti kunaya saka zvinhu zvachona zvese zvinokonzereswa nekuda kwehurumende isikadi kuti kwacho mutauriranawo nevamwe vemapato kuti vakwanise kunzwanana.
Saka dai maiwana mukana wekutaura naye hurumende maiti chini?
Aini hamu dei dai maona mutana kutaura nehurumende ka ndaimaitaurira kuti hai garisana opa asina uyu nachamisa uyu munzwanana mabedza mumana tokutaurirana zvakanato naka then mabedza mumurirana kuti tochidini nyika yenderere mberi nekuti apa vangataura havo vakaita zvinhu zvese kuti ye nyika enda kwanisa kubudirira but zvichiona nemasanction akatemerwa nyika yedu iyena Trump akatemera nyika yedu masanction vanoti tangai maurirano mapedza dambudziko ririmakakatano pakati pemdc netungamirwa navanelson dhamisa pakati pezanupf netungamirwa navamunangaro
aiwa ndazwa kuti muri kubhuya
ya tirikumaaronda zvaitete
eya mani aiwa tinobonga muve nezuva rakanaka mani
zvakanaka maita ba
babai we have you know a lot of callers are actually just talking about most of them outside of Zimbabwe. They're saying they were visiting Zimbabwe and what they saw there is really, it's sad, but this last caller is saying his wish is that there is dialogue between the ruling parties, ZANU-PF and MDC led by Nelson Chamisa. He's saying maybe that's the only way that people can move on, because he's saying he has a child that goes to Chinoyi Technical College Cut in Chinoyi, but they are being asked to pay 800 bond. But he's saying the only way that he's affording that is because he's outside of Zimbabwe. So when he sends his money, they change it on the black market and then go and pay the school fees.
Yeah, what is Kanyele? Es labo lapha abasilandelayo.
Oh, and then there's the caller.
Yeah, singakayi kwabasilandelayo. What is Kanyele? Sizwe kulomlaleli okhona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani mama?
Hayi, siyaphila. Ngikhuluma lo bani?
Ukhuluma lo Pfundidzayi, kodwa bengifuna ukukhuluma ngesishona.
Yebo phela. Akodwa ngisindebele uyazi. Uyazi, uyazi khuluma sibili okuzwayo.
Eh, akodwa ngikhathanga kuhle. Yisindebele.
Hayi, wathi nokuchingamidza ine mufaro, makadi yenyu tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura naPfundidzayi, ndiri kuno kuFrancis Town kuBotswana.
Taura yenyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Ah, vatete ndambenge ndakateerera ndichinzwa nyaya yokumusha. Inyaya iri kutirwadza zvakanyanyisa. Kumusha hakuchina kutimirira zvakanaka. Handinyatoziva angu ndisingasori vanotitungamirira kana kuti ndivakurudzire kuti ivo vakuru vedu ava vane vanhu pamwoyo yavo here, kana kuti vari selfish kuti vanongotarisa vana vavo nehama dzavo chete. Hoi, kana dei vanga vaine ndingangoti vanhu veZimbabwe pamwoyo yavo, ingadei vasingakwidzi mapuraizi zvakadaro. Mapuraizi ekuZimbabwe haakutirwadzisa zvokuti tikutadza kana kuti vana vadye. Isisi tiri kuno kuBotswana taakutongoshanda tichiendesa chikafu kumusha. Chikafu hachichatengeki. Vana kuchikoro chaiko chaiko mapuraizi acho akakwira. Transport iri kukwira. Hapachina yatinoti ndingati zvinhu zvakanyatsoringanirana, chiro munhu ari pasi pasi asingawani mari. Saka handizivi kuti inini didei varume ava vakanga vangotanga kubva pavakabvisa vamugabe pachigaro, vakangotanga vaita ne Government of National Unity dzimwe nguva zvingaidei zvakatibatsira. Nokuti pa-2013 pakapinda vana tenda iditi nana Mogenzangira, nyika yakambotosumuka zvokuti vanhu vakanga vakufara.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii? Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende, takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemaschool fees, maiti chii?
Inini hurumende ndaingovakumbira kuti vaendese vana especially kuprimary. Kusvika grade 7 vana vaifanirwa kupinda chikoro mahara vasingabhadhari. Kuitira kuti vabereki kana vana vavo kuenda kumatechari nokumasecondary schools ndo pavaizamawo kuti vagadzirise nyaya idzodzo. Hurumende yaiva ichifanirwa kutora people at heart, not on their own, kuti vatarise kuona kuti vawana mari here ivo. Senyaya dziri kubuda mumani ngakire dzokuti vamunangagwa vakanga vachiti chinechi, izvozvo vamunangagwa vaifanirwa kutora people kuti vasiye zvebato rezanupf kana remdc. He was supposed to be the leader of people of Zimbabwe, not political party.
Aiwa, mashoko makurisa chaizvo.
tinoda kuti vatibatsire vana vedu vaende kuchikoro sezvakuita vanavo vari kudzidza kunze kwenyika. Vana vedu havachakwanisi kunanavira education value yavo inenge yavapasi zvakanyanyisa nenyaya yekuti takukundikana kuvabhadharira mari. Ivo vana vavo vari kupinda muzvikoro mahara ende havadzidzi muZimbabwe, vanodzidza kunze kwenyika vachibhadharira vamwe mari dzakati kurei, vachivabhadharira nemari dzemaUS. Saka shuwa tatambura handizi kuti toita sei nenyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka ikeyi.
Bye bye.
Silomlalelo khona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Sawubonani.
Yebo, ngikhuluma lobani?
Ngikhuluma loNokuthula Adons.
Yebo phe. Nguwe ofaka inamba la zakho, inombolo zakho zocingo. Siyabonga kakhulu. Ye. Wena ke ungaphi komhlaba?
Mina ngise Cape Town.
Use Cape Town.
Mina ngisanda ukuqeda imasters yami e-UVET. Into ebuhlungu kakhulu nge-program le like ama-fees lawo a-affecta kakhulu abantu besifazane. Abantu besifazane bathwele nzima kakhulu, especially abantwana nangila bantwana lama-teens kodwa aseZimbabwe. Kunzima ngoba abantu abangomama khathesi sikhuluma nje yibo ababhekane lawo ama-fees lawo. Umuntu ongubaba uyakwazi ukuthi abalele azihambele. And abantu abangomama amankazana ase-university, amankazana asema-colleges athele nzima, akula misebenzi ukuthi bakwazi ukuthi bazinakekele, ukuthi nje umuntu athenge amafutho okugcoba kunzima. So lokhu ku-affecta kakhulu abantu abangomama ngoba abantu abangomama abasela akula lapho abangalithatha khona. Noma ubungumbalisi uzama la ukufunda ukuthi uzenzele. Sokunzima kathesi ngoba akuna ndawo lapho ungabalekela khona. So abantu abangomama ngibona nge-situation le kakhulu iyenza abantu abangomama into abasikezela phansi. Ngoba abantu abangomama uyakwazi la nxa ungumama nxa ukuthi usehluleka ukuthi umntana wakho ahamba esikolo kumbe usehluleka ukunakekela imuli yakho. Lokho kulenza ukuthi omama bagcine sebegula ama-BP wona lawa. Kunje kathesi abakwazi ukuthi bahambe ezibhedlela, bakwazi ukuthi bakhululeke bakhululekele endaweni ezihlanzekileyo. So omama kakhulu yibo abasebuhlungwini kakhulu nge-situation leyo.
Wena-ke kade usenza i-masters, sugqibile izifundo zakho, upasile.
Yes, ngiqathile izifundo zami kodwa-ke kube nzima lokuthi ngiyithole i-certificate ngoba ngigraduate mhla ka-20 September last year. Kodwa ukuthi ngithole i-certificate bekunzima, kusenza kokuthi ugcine usungani uyajinga ngoba ukuthi ma ufika bakutshela ukuthi akula phepha ukuthi bakwazi ukuthi baprinte ilokhu zenini ama-certificate akho manje liseselilizwe yini kodwa-ele.
Sebeze besela le phepha lokuprinta idiploma.
Ukuprinta ama-degree yethu kwakuvele abaningi sabalenkinga ezinjalo. So ngakubona ukuthi akuvumi ukuthi ulokhu uhlezi ekhaya ngoba uyakukhanyelela ukuthi lawe kambe nxa ule masters uyakuzamile phela kunzima ukuthi uzofike kulelo banga lezinto bese zinzima.
Khathesi ke eSouth Africa wenelise ukuthola okuthile.
Oma khathesi ngiyazisebenzela nje kwenye nje i-guest lodge of course ngiyinojisa kumanager but asifuni umsebenzi engawufundelayo and kunzima uyazi ukuthi uyazibuzula ngamvele ngisiyangasesikolo ngoba athi yabona ukuthi sokumele ukuthi sibe ngakho. Kodwa imali yakhona into engcono ukuthi ifika isebenze ekhaya. At least nxa uyithola lapho nga-25,000 ifika isebenze ekhaya, yi-advantage yakhona kulo mhlaba.
Ye, hhayi yena umuntu ongumfazi vele kahlalela izandla, uyangena khona lapho ufake unyawo lwakho phakathi. Uthi uzodinga umsebenzi wengxenye oqondane lawo. Lathi sisemazweni kunje ayinengi vele laqalisela ngokunye, abanye baqalisa vele ngokukorobha ezindlini baze bafinyelele ukuya emsebenzini yabo nxa sebethole amaphepha. Yikho-ke ha engakutsho kuwe ukuthi qinisela kunzima empilweni yowesifazane.
ye so ngithanda ukuthi ni encourage omama emakhaya ukuthi bakithi isimo sinzima kodwa abantu babaqinisele
nalo
amafazana ase university kazama ukuqinisela bakithi kathi bambaneni sizama ukuthi silwise ukuthi lathi sibe ngabantu ngoba akulo muntu ozathintsha impilo zethu ngaphandle kwethu thina omama kathi sizimbeleni bakithi
ye uhulumende ye uhulumende ke ukhangeleleni ukuthi ngawenzani ukuze impilo yowesifazane kumbe amantombazana ibe ngcono
uhulumende wethu eqinisweni uyazi akayenzi oku-right kathesi ngoba sikhangelela ukuthi umama wethu umama welizwe besingakhangelelanga kakhulu ukuthi sibe simbona esenza ezinye izinto ezingekho emqoleni ngoba sifuna ukuthi abantu yena nxa kumele ancedise abantu abangomama akhangele kakhulu abe nguye osinika ilizwe ngoba kathesi akunanto eyenzakalayo bababhizi ngezinto ezingasincediyo ngoba kathesi noma bekhuluma ngetizi bakhuluma ngayo kodwa yikukhuluma nje kuphela akulanto abazayenza amafizi azakhwela and abasoze benze lutho
ngabe uhulumende
yena ngokwakhe wehlulekile okwakhathesi kodwa ke njengoba ehlulekile yindaba engazami layo ukuthi anika amithuba ukwenza ukuthi labo laba abanyabanjani basincedise ngoba kona behlulekile bathithi kabazame indlela ukuthi bake babathuphuke kancane ukuthi sibona batha yiyo-solution
sikhangeleke endabeni le ekankosi ekhosikazi lo msekeli kamongameli osephume ngesibambiso sebheyi ubona njani-ke njengobana sevinjiwe lokuthi abuyele ekhaya lakhe eborodel
lokhu kutshengisela kakhulu ukuthi abantu besifazane abathathwa serious okunjani ngoba indlela ahlukumhlukumeza njani unkosikazi wakho and engumuntu wesifazane lokhu kutshengisela indlela umama lo angene iy'nkinga zakhe zonke aphakathi wazo yiyo indlela uhulumende asibona ngayo thina ngoba nxa ungumkhokheli kumele izinto zakho uzifihla kungabi yinto epublic so kutshengisela ukuthi vele bona abasiboni thina abantu besifazane njengabantu and into le iyatshengisela njalo ukuthi amakhothi ethu esinawo abantu ababambe imithetho bona ngobabo kushouthi vele abasebenzi ngendlela okumele basebenze ngayo bona kusho ukuthi amazwi wonke abawathola bekuvela kuba ku-government so okutshengisela ukuthi akusela ma-human rights ngoba umuntu ongumama ahlukunyezwe ngalolana hlobo avinjelwe ukuthi angene emzini wakhe into embi kakhulu okokuthi nakhathesi nxa omunye umuntu engayenza khonoku uvuka ulala esejeli but yibona siyayibona indaba yakhona ilokhu ingayenzwa kwahle nje
and umuntu njengobaba wesizwe nxa uzakwenza amanyala njalo uphatha kabi ikhosikazi lakho elikuzalele abantwana kuvezani khona lokhu
lokho kuveza ukuthi khona umuntu awumanzi umuntu awulabo njalo nxa sikhangela ihistory iyatsho yona ukuthi kuvele ekuqaliseni unkosikazi wakho wakuqala nalo kuyabonisa ukuthi nxa ungakwazi ukulibamba ikhaya uzawubamba njani ilizwe uzalithina njani ilizwe nxa ungakwazi ukugcina elakho ikhaya okutho ukuthi thina vele njengelizwe abakhokheli asinabo okwakhathesi sifuna abakhokheli thina hhayi obaba hhayi nje abantu
hayi ngiyakuzwisisa mama hayi kulungile kakhulu ende ube lo mnyaka omutsha omuhle ende ngile themba lokuba uzaphumelela empilweni
hayi ngiyabonga kakhulu
hallo khola
hallo makaditete
hayi wathi riwadi sori kuti tambokumisa itwe kangu wakarefu asi pinda yenyu muchirongwa
ndinotenda wangu nokuti nhasi manditenderawo kupinda muchirongwa chenyu
aiwa pinda yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ine ndinonzi Ruganga ndiri mumesina asi kumushanda ndinobva kumuzarabana
ehe taurai tinzwi
dambudziko rataita munyika medu watete ndero kuti tine vanhu vanoda kugara kuutongi vasina basa nevanhu iwo pachavo chavava kuda ndechekuti chero tiri muutongi tichiwana mari dzedu kana angava mangoda kana angava migodhi izvozvi kuna vanhu vanonzi mashurugwe mashurugwe aya ari kuuraya vanhu zvavanonasoziva ende vanovaziva vanhu ivavo kune vanhu vanotengesa mari mukaenda pa muHarare umu vaya vanondotengesa mari pakabuda mari itsva ivo ndovakatanga kuva nadzo kubhengi vanhu vasati vadziwana madziwana kupi vanotokutaurira kushamwari kana ukaenda kumapurisa isisi titori pamusoro pamapurisa saka unonatsa kuona kuti vanhu ava havana hanya nesu sevanhu vari munyika mavo chavanongoda ndechokuti izvozvi vari kutotigadzirira kuti kana 2023 ichikwana tinongofanira kuramba tiri pachigaro zvokuti ningi anotambura kana haana chokudya kumba kwake hazvinei navo havana basa nomunhu chavari kuda vanonatoziva kuti ivo pakuhwina havahwini asi chavanoita ndechokutumira youth pondai anonzi anosapota MDC zvakaita kumusha kwandinobva inini ukatongozivikamwa kuti wabva kusouth africa uchisvika pamba unozwa kuti imi baba kainini moziva zvokusouth africa kuno kumusha kwedu tinotaura zvezano chete chete zvokuti imi mamuide kana kuti kuno mumwe munhu anozonzi anosapota imwe pati tinouraya now zvinobatsirei kuti vanhu varambe vari pachigaro ivo vasina chavanogona kuita mungati mudzidziso upi wa 700 dhokotera kuchipatara unonzi hakuna izvozvo havana basa nazvo ivo vakarwara vobhururuka nendege voenda kune dzimwe nyika tinouya nei pazviri isisu sevanhu vagere munyika iko ino nyika inei mukaenda pabhodha zuva rimwe nerimwe angava mangwanani masikati usiku ingava sonde ingava holiday panongo pakazara vanhu vachitiza munyika mavo nokuti hamusisina chirimo asi vanoti tinovhoterwa navanhu ani anovavhotera wacho
aiwa tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka regai timbotora mamwe makola nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka
mazvita
babai I think we have another caller. I'm not sure which language, but hello, caller.
Hello.
Uh-huh.
Yeah.
Hello, Mama Marvelous.
Hello, Makadi. I see. I'm quite sure my Zure Rui.
Man, that's a Marvelous. I'm quite sure I'm Guru.
I'm quite sure I'm Guru and my Zure. That's it. I'm going to teach it.
Wazvinzwa
taurai tinzwi
okay alright mabe ndiri kutaura zvese neshona nedivira ndi
ya tinokupai kuna mama pidi
ndiri kubva kumusha izvozvo handitaure zvakawanda wanda tikadzenguwa ndiri kubva kumusha zvese izvozvo zvezvikoro izvozvo ndaziona zvese nezuro ichibva kumusha mai vavati kana uchisvika ubva watora mari yaya iripo mubhengi udzokere utumire nemukuru ndikabva ndatumira kuitira kuti mwana tawana school fees yakwira nyika yedu mavherasi zvikoro hazvipo pagavhumende chimwe nechikoro hachina kunyoreswa gavhumende yedu haisati yanyoreswa international haipo dairi paintarnational sezvamunoona kuamerica kana chitaura yezvino unenge uchizivikana kuti mavherasi ari kutaura ari papi saka chikoro nechikoro masoja nezvavo mapurisa nezvavo dai tine hurumende yakatonyoresa hurumende yevanhu isina chinonetsa tosinozvezvi unongotiziva kana iri 5 pula i5 pula 20 pula i20 pula handidi uzvinzwa mavherasi
aiwa ndazvinzwa
saka kana tisina hurumende yakanyoreswa iripo yakanyoresa even trekta iri kuhwera yedf inenge ichizivikana kuti iri kuitei katapira iri kuitei nguva yakati yabhadharisa mari zvese izvi zvine vanhu mari iri kupinda handinonzwa kuchinzi vanobhena mari kuti chi
ya mukwasha wemazezuchimirai mumboenda kusaidi kwenyu uko mukwasha nekuti nguva manje hapa pachisina nguva pj tora mukwasha
wemazezuataure
ukuno malovano mupwenyana wamazezuru Nyuvani kama lo mkwenya na kama zezuru.
Oh, I think we lost
Hello.
Him. Hello? He's called Mr. Nkomo. I know him. Unfortunately, I think we lost him. He always brings humor, you know, into a very difficult situation, PJ. He was actually explaining
yes.
that he was home. Mm. And he had been tasked by my sister
to send baby money using Mukuru.
I mean, I want to tinokutenda ichaizvozvo vanezwa vachouya pano tinenge tichingozvika kunyangwe zvinhu zvakaoma PJ saka vari kuti hoshuwa zvinhu zvakaoma pana top 10 yedu disciple Gilson Madanile vari kuti vari kuona I'm watching Alec Marwanzi hurumende ndoo yatisina muZimbabwe haina moyo nevanhu I'm watching you from Cape Town Albert Mupingo anzi I'm watching you from Afghanistan Sisi Messi Mungate vanga vati tifonere ndikati tipei code number vazotipa vari pa South Africa tinokuchingamidza Sisi Messi ndofunga namba dzenyu dzaedzwa asadzina kudairwa Lydia Modila ari kuti kana vachiwenga vari kubata mudzimai wavo zvakadaro ko kuzotiwo vanowo zvavo hanzi zvina zvina kumira zvakanaka vanga vari kutaura panyaya yatambenge tichitaura nezvayo ya muzvare Mary mubaiwa mudzimai vari kutungamira nyika pari zvino vaConstantino Chiwenga avo vari kunzi ivo varambidzwa kupinda kumba kwavo kuBoredale Brook uye baba vachiwenga vataura ivo vaKen Chiwenga vaKen mubaiwa kuti aiwa ichokwadi mwana wavo Mary arambidzwa zvechokwadi saka tichange tine hurukuro navaKen mubaiwa pano pa Studio 7 mangwana tichinzwa zvizere kuti zviri kufamba sei disciple Gilson Madanile vari pano vari kuona nesu PJ Ameno if you have any people over there
yeah kuno
understand there's a caller hopefully it's our in-law let's hear hello caller
hello
hey how are you
Sayonani kunisindelele.
Yebo
ngiyaphela, ngikhuluma lo bani.
Yebo.
Ngikhuluma lo bani.
Wazi khuluma lo mama eZimbabwe eGogwe.
Yebo. Akala bizo na umama weGogwe.
Ngu mama wako. Ai, mina lapa vandawani inde nguruma ngayo.
Yee.
Yee, kuti sasidini vayiti. Ngokukhuluma ngalo umuntu okuthiwa ngumnanga. Kuvele sesinekile zachoze. Umnangagwa angaphule achiye. Kubonakale omunye ingxenye angayenza okungcono kakhulu kulalokho asenzela khona.
Yee.
Yee, plus futhi nje sesithi naye lo uvayisi wakhe kambe kalamhloni yini esukuluza umngakhe ngalindlela ebuhlungu kangaka emalisa uthi ayendlini abadala bonke bengu-2 khathesi usemalisa ephonge ukuba efuna ukuthi kuthiwa uyamkhawulisa umkhawulisane umfazi wakhe
umuntu owamzalela abantwana
umuntu amzalela abantwana
hayi mnyaka omutsha mamani
Yeah, hayi lokhu kuyayangisa abakwenzayo ende kuyayangisa kuthi nganaye lo ukuthi uhambe uyelizi sathi ahambe zachose engaphenduki ingxe yabantu bangaphefumula
hayi isikhathi sethu esingasavumi mamani ube lelanga
elihle yebo mntanami wohlala ungifonela phela anti inamba zami uyazibona
ya angizibonile
orit nkazana yami
ulungile mama okay. I was just saying kulaba abakade bekhona bebukele uDenny Choms, uPF Gilbert Vodloza, uTim Hlabangana, amachono bakithi hayi siyachona, Owen Joshua Gombane uthi hey this is painful. Kanti
Time is not on our side, PJ, yeah. But apparently Kwasho Mazezuru is very popular. Disciple Gilson Madani runs, please bring back tomorrow Mukwasha with Mazezuru. So, you know, time is really not on our side. But today we actually chose to just open the mic for all our callers
we did not have a guest. We wanted to hear from you, and we're very, very excited to everybody who really participated on all our Facebook platforms here on VOA Shona. Thank you so much, and all those that we didn't manage to call, we're sorry. We'll try you again tomorrow, but have a very good evening. And I'm Marvelous Mklanganya, who is saying, hey, let's meet again tomorrow on Let's Talk and Light Talk. You have a very good evening.